Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, chivabvu 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yeAmerica inoti Zimbabwe haina zvizhinji zvairi kuvandudza munyaya dzezvematongero enyika. Hurumende inoti mhuri dzaigara dzakaparadzana zvichitevera kuvhiringwa nedutu mupengo dzaya kugara pamwe chete mushure mokutsvakirwa matende. Tinotarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day riri kucherechedzwa mangwana chishanu. Tichanzwa zvekare kubva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumusangano wakaitwa pamusoro peZimbabwe neZuro muWashington DC nesangano reCenter for International and Strategic Studies, zvakabuda kuti hurumende yeAmerica haisi kugutsikana nehurumende yeZimbabwe ichiti haina zvizhinji zvairi kuona zviri kuvandudzwa mune zvematongero enyika muZimbabwe zvingakodzera kubviswa kwezvirango zvakatemerwa nyika iyi. Mutori wenhau wedu Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Hurumende yeAmerica inoti Zimbabwe haina zvizhinji zvairi kuvandudza munyaya dzezvematongero enyika zvingapa kuti zvirango zvakatemerwa muvatungamiri vehurumende zvibviswe. Izvi zvabuda pamusangano waitwa muWashington DC nesangano reCenter for Strategic and International Studies, kana kuti CSI, iro razeya nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika, zvikuru munyaya dzezvekudya uye zvingaitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vataura pamusangano wanhasi vanosanganisira mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary of State, Bureau of African Affairs, Ambassador Matthew Harrington, mukuru mubazi rezvekudyidzana nekubatsira vanhu muZimbabwe musangano reUSAID vaJohnson Taylor, vakafanobata chigaro chemukuru munyaya dzezvekuongorora nyaya dzezvekudya musangano reFuseNet vaPeter Thomas, uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipangamazano chehurumende muzvinafundo Ashok Chakravarti. Ambassador Harrington vati kunyange hazvo America yakabuda pachena kuti zvii zvainoda kuti zviitwe isati yabvisa zvirango zvakatemerwa muvakuru vehurumende, zviri pachena kuti kuhurumende yeZimbabwe muromo hauzarirwi nerwizi, sezvo iri kungotaura kuti iri kuda kuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika asi pasina chiri kubuda. Vatenda havo kuti panyaya dzezveupfumi pane zvimwe zviri kuedza kugadziriswa nehurumende.
I want to underscore, though, that the success of Zimbabwe's economic reforms is inextricably linked to the implementation of profound political change, and we are not seeing much progress on the latter. The government is saying some of the right things.
Nyaya yekushungurudzwa kwevanopikisa inoratidza kuti Zimbabwe haisi kutora gwara rakanaka. Asi panyaya yezveupfumi pane zvimwe zvakanaka zviri kuitwa, asiwo panyaya dzezvematongerwo enyika hakuna zvakawanda zvaitwa kunze kwekutaura chete.
Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukonzera matambudziko uye zvinofanira kubviswa.
Now what Zedera does is it actually makes it difficult for Zimbabwe to access new financing from international financial markets. And if you think Zedera doesn't affect people, let me tell you my own experience.
Zedera inoita kuti zvinetse kuti Zimbabwe iwane zvikwereti kumabhanga ekunze. Mwanasikana wangu chaiye anodzidza muno muAmerica akatombotadza kuwana mari yandainge ndamutumira nenyaya yemitemo yeAmerica.
Vachipindura mashoko aya vaJason vati handi chokwadi kuti Zimbabwe iri kutadza kubudirira nenyaya yemutemo wezvirango weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, kana kuti Zedera, vachiti chiri kupa kuti Zimbabwe itadze kupiwa mari inyaya yekuti iri kutadza kubhadhara zvikwereti. Mutemo weZidera wakadzikwa nedare reCongress remuAmerica richipomera vatungamiri vehurumende yeZimbabwe mhosva yekutonga nedemo. Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nenyaya yekuti yainge yatora minda kubva kuvachena ichipa vatema.
Hurumende inoti migwagwa mizhinji yakanga yakanganiswa nedutu mpengo cyclone Idai kuChimanimani neChipinge yave kufambika, izvo zvave kuita kuti kutakurwa kwerubatsiro kuenda kuvanhu kuve nyore. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanotivo mhuri zhinji dzaimbogara dzakapararana muzvikoro nemumahotera dzaive kukwanisa kugara pamwe chete zvichitevera kuwaniswa kwematende. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinoda kutenda vana veZimbabwe, tigotenda hurumende yacho pachayo, tigotenda even vanotikomberedza vanga vachimira, varamba vachimira nesu kuti tigone kuvhura migwagwa. Tingangoti first 3 weeks kwese paidiwa immediate emergency relief paitoendeswa nendege. Pakanga pasina dzimwe nzira dzekusvika ikoko. Asi iye zvine izvi ndingangoti nzvimbo dzakawanda muChimanimani dzaakusvikika nemarori, zvaakuita kuti chikafu chinyatsoorganizwa zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti pane hurongwa hwekuti vakawirwa nedambudziko ava vange vasisapiwa rubatsiro chero munhu kwave kupiwa kuchitariswa kuti mhuri dzakamira sei. Ndizvo here izvo?
Zvakakosha kuti mhuri nemhuri izikanwe kuti mumba umo mune vanhu vangani. Zvakadarozvo pokalkuletwa kuti chavangade kudya within a week, pane kuti vanhu vauye every day kana kuti every week. Taakuona kuti aiwa mhuri ikapuwa 1 month allocation inogonawo kunge ichidi ichiitawo basa rimwe, nekuti vaakutanga kugadzirira vanorima witi, vanorima chii, vaakutanga vane mabhanana avo kutanga kutengesa, nekuti marodzi avhurwa, matraki atanga ari kuuya anoodha kubva kwakasiyana siyana munyika ino. Saka vanoonawo nguva yekuita mamwe mabasa, pane kuti vangoti every week vanenge vachimira vachimirira kuti vapuwe chikafu. Saka taakupa allocation inoendera nemhuri iyoyo ichienderana nepemanzi.
Ko, idzo mhuri dzose dzakwanisa here kunge dzichidzokera kumisha yadzo, tichiona kuti vazhinji vakanga vambobva mumisha iyi mushure mekunge yaparadzwa?
Pokutanga vanhu vanga vari maholding places anga akaita senge mapublic schools, mahotels. But toda kutenda vakatibatsira vana UU, vana Tanzania nevamwe vakasiyana siyana vakaunza matendi. Saka temporarily mhuri dzedu dzaakugara semhuri kupuwa matenda anoenderana nekuti pane vana vangani nemhuri yakakura sei. Vanhu vakapuwawo mapoto akugona kubika, because chakakosha kudzorera vanhu ufamily hwavo, nekuti vanhu vanoda kukura vari mai vachibikira vana vavo vachiona vega kuda vabikira vana vese varava nguva yakati zvese izvozvo. Saka ndozvaakuitika. We are working hard to bring back the livelihoods dzevanhu dzakatorwa necyclone Idai.
Avo vange vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nezuro Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika pasi pose mukucherechedza zuva revashandi kana kuti May Day. Marvelous Muhlanganyahuye weStudio 7 akaita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kwakasiyana-siyana pamusoro pezuva iri.
Nonzi Joyce Rupere, ndiri kuPortsmouth kuUnited Kingdom. Zuva revashandi izuva rakanaka chose, ende rinokwiridzira kuti munhu azive kuti tiri kuyeukiwa. Uchiziva kuti kana waenda kubasa uchapiwa mari yako, uchachengeta mhuri yako, uchaplana future. Saka taichingochema nemhuri iri kuZimbabwe kuti zvakasiyana nezvatinoita kuno, asi tinongotarisawo kuti tine mazuva anofamba zvichigadzirikawo, munhu wese achaita enjoy this day. Ndo zvandinongoda kuti vanhu vangove netariro, vangotarisa kuti nerimwe zuva things will be different.
Nhasi ndiri kudombo shava. Nhasi zuva ranga rakatiomesa, ari tiri kudombo shava kuHarare. Zvii zvanga zvakanyanya kuomerai mukoma tinashe pazuva ranasi?
Hakuna mabasa, zvizai zviri kunoita, zviri kungokwira, saka zvinenge zvakangooma kune munhu wese kuti anyatsofara kuti ndiri kushanda.
Makwanisa here kuenda kumhemberero dzanga dziri kuitwa nezctu nevamwewo?
Tina kukwanisa kuenda.
Shuwiro yenyu ndeyei mune ramangwana pazuva rakadai sezuva revashandi?
Sezuva revashandi shuwiro yangu ndeyekuti dai vamwe vese vawanawo mabasa vakwanisa kushanda. Patinopembera tichipembera zuva rese pasina kunun'una kana kutambudzika kana kushaya mari yebhasi kana kudii kunopemberera zuva iri.
Imi muri kurarama sei kwamuri ikoko?
Nekuoma kwazvaita uku mari yacho inenge chiwa yakati wandei. Zvinhu zvai zvatikwirei, mabasic needs zvakaita sana chingwa neshuga nechii zvatikwirei, saka mari yacho inenge chiwa inenge yakatiti wandei kuti ukwanise kurarama nemhuri.
Mhuri yenyu yakakura sei?
Mhuri yakatikwirei haindichana vana tu nemudzimai mumwe chete.
Muri kuzvigona sei zuva nezuva?
Tinongobatanidza batanidzawo tichimwe ndomabasa matinoshanda uyu matinobata bata tichingoita kuti zvii zvatinazvo zve tichingoona kuti mhuri inokwana kudya here. Tatienda kuchamazuva.
Mutsigiri weStudio 7 Lakson Mudare anyora iye paFacebook page yedu yeVOA Shona achitiye, inii ndiri kuRussia kuMoscow, taswera tiri paKremlin takaungana nevamwe tichifara tichimacha around, takasimudza maflag emakambani nemayunivhesiti akasiyana-siyana kuri kusimbisa zuva revashandi sezvo muno muRussia vashandi vakazorora. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News, vashandi vari kuyambira hurumende kuti isunge dzisimbe nekuti vanhu vacharatidzira uye havasi kuchichidzirwa nehurumende. Mubepa nhau reHerald, bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwekunze reEnvironmental Management Agency riri kupomera kanzuro yeguta reHarare mhosva yekurega mvura yemudhamu reChivero ichisvibiswa. MuZimbabwe Mail mune nyaya pamusoro pekuchinja pfungwa kwava Munangagwa, avo vanonzi vabvuma kupa mari yekunze kuna vana zvina bhizimisi mushure mekumva tsoropodza vachiti vanokwidza mitengo pamadiro. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ikwazwaikwazwaiwe Studio 7 maswera sei wapa haine sitanditatowanda angavatigadzisirewo zvinhu kutambura kwacho kwakanyanyisa tiri kunze uku tinogara tichiwira kundoona hama neshamwari kuzimbabwe ngavagadzire zvinhu zvisanyakoma kwete kuti vangogara vachingoriya mari vachingotravhela vakapedza mari vachitambisa mari yezvi vaitaura nyaya yekubhadhara mapurazi zvakakurwa zvanyarira mari yakatoryiwa wodzoka votaura izvi vakuchema nemashopu vari kudyawo mari vanhu ivavava mapurezidendi edu ava saka nesu vavo vemashopu nevao ndiriona kuti navo havanawo profit bheta vagenere ipapo saka ngavaone kuti bheta kana vachikona kutonga nyika vabi.
Maswera sei vashamararo Studio 7 apo ndoitwangu Langton Mushipi ndiripo pajona apo ndarwadziwa chaizvo nemadzisabhuku nemadzimambo epahurungwa. Madzisabhuku ayo ngasungwe mumazanu PF ngasungwa ayo wori watotanga wori wowanda mari dzei masabhuku anitambiriswa kuti aita sei. Ndovari kuuraya Zimbabwe wavo mbudzi dzekuita sei ana mamba.
Hurumende yedu iripo inorasa kodzero dzedu because chatenge taziva kuti chokwadi iyo inoramba. For example pakapfugwa vanhu paya paya zvakafanira kumisa dhongi ivovoti ng'ombe iro riri dhongi tichizvionera nemeso edu. Chokwadi takutozoona paStudio 7 penyu papa rambai makadaro ihurumende takatoiona kuti haina zvainotibetsera because kubva zvavapinda nyika inongonyongana nyongana chero mwari wakatsamwa wakutongourayawo vanhu zvisina kana tsarukano saka rambai muchitiudza nhau dzechokwadi.
Mukuru kwaZimbabwe pakatoma mukuru iwe ungatora nezvewekasidei wekasidei paZimbabwe zvarinotonga nedemo kadiwe baje yakato kure wafuti ya iya mapraza mataitu mapraza ando mataipula napo wako wangu sara ujire zivu kwa rungu 10,000 asi 10,000 futi 1,000 kure tupuri sana tuso ya ndotru wati workers day saka uchuona utu saka nduwa president wedu wataka uvotela unakuendu wano wakawanda wake doa ndoa ni mapusa ni masoja doa shadika kuwa mwishungwa zita kwa loso roma bawa mchero msizi ya sisi wale uweka zite ya hapa watu roma kuru asa haa wajoka katu utabura Zimbabwe akutabura hindi machuri tizendaenda kugweru.
Hello, Mure Studio 7. Nindwe to Alamek Ndruku Johannesburg. I just want to talk about the foolishness decision that one urumende ni avam nangago. Varukuti vada ku kombanzita mo West farmers just kutoa to zirango viswe those sanctions. Awaru kulema kutindo aruku dosa nyika masuru kanta to upumu nyika urambo urpaul of which has now mass sanctions in a corruption. Okay, tabe papu. Mnanga kwe saying you want to compensate white farmers. But argu siya isus wa naro garana, you must compensate us. Mnangagwa in this government, or I can say the government is NPF before Mnangagwa, though Mnangagwa was still in the government, waka introduce a bond. Wakati bond ni US dollars, this one is to one. Okay. Thereafter, do vows your food over that. In my account, they must be kept separate. In my US dollars, in my RTGS. What the pub? How did RTGS need US dollars for Sena value? Okay, fine. What is your Sena value? That it means that 40,000 in being mango and diga or cash and diga younger my bond. That was what you have 16,000. That is this channel rate. Your channel 1:2.5, but in actual fact, it's 1:5 in black market. It means that 40,000 that we have 8. Zimbabweans has lost, we can lose billions of dollars. Mnangagwa regime must compensate people, not talk about those people who are in Britain. People must be given back their money.
Tinotoisawo mashoko edu papa paradio. Tinzwikwewo shuro yedu ndekuti vanhu vari kutambura kumusha zvikuru sei nematongerwo enyika. Kupikisana kwemapato dai pachinja. Tinduwo kuri kukanganisa kurarama kwenyika ya Zimbabwe. Nukuti kubatana Zimbabwe hatina. Umwano donzira uku, umwano donzira uku. Bichireva kuti hapana chiri kubuda ku Zimbabwe. Kaito kumbirao tiyo zanu PF wamunangagwa na iwo MDC wachamisa ni mamwe mapato wanopikisa waite sunga wirirani wavake chinhu chimwe chete kuti nyika yedu irarame, vanhu vagofara vadzokazve vachifara kumuZimbabwe tidzoke isu. Ndini wenyu tichafara wekwamundereza.
Ini ndinonzi Jackson Chinyunu, ndinobva uko kusaidhi rekwamutare uko ndokwandinobva. Ndakakurira zvangu muchitungwiza umo. Ndandingokutaurira hama dzadiwa kuti aZimbabwe Mwari ngapindire munyika yeZimbabwe. Kana anga aikwanisa kudzosa vamugabe ngavadzose, nekuti iro zinhu iro riri kutadza kutonga nyika iro. Kana iri nhau yezvikwereti, ngangopaka vanhu vezvikwereti magoridhe akangozara munyika, nyika itadze kuva nechikwereti maona. Ndokuti zvipere, pamwe tingawaone upenyu hwakanaka muZimbabwe umu chete. Ndatenda angu. Indichitwa Jackson Chinyonyo.
Abo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muFrance nezuro vakakanda hudzi hunokachidza kuzvikuru nezvikuru zvevanhu vakanga vachiratidzira pazuva revashandi reMay Day. KuRussia vanhu vanopfuura mazana makumi matatu nevasere vakasungwa vachiratidzira pazuva iri. Vanhu vakaratidzirawo mumaguta enyika dzakaita seDenmark, Sweden neGermany. Kanzuro yemauto iri kutonga muSudan yayambira vanhu vari kuratidzira vakapoteredza muzinda wemauto kuti vabvise zvavakavharisa migwagwa inopinda nokubuda mumuzinda uyu, ichiti kana varatidziri vakarega kubvisa zvinhu izvi, mauto achavabvisa nechisimba. Asi vanhu ava vabva vasimbisisa kuvhara migwagwa iyi, vachiti hakuna kwavari kuzoenda kusvika mauto aisa masimba ekutonga mumaoko evanhu vasiri vechiuto. Svondo rino Studio 7 iri kutarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day iro riri kucherechedzwa mangwana chishanu. Tichange tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekutorwa nokuburitswa kwenhau, matambudziko anosangana nevatori venhau mukuita basa ravo, pamwe nezvingaitwe nehurumende kuitira kuti kufambiswa kwemashoko kunge kwakanakira munhu wese. Blessing Zulu anotiudzira nyaya iyi.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti Zimbabwe inokoshesa zvikuru zuva iri nekuremekedzawo vatori venhau.
Hurumende inopaudzamu nechiremerera chinokodzera kuzuva rinocherechedza vanobatsira kufamba kwemashoko nenhau nenhaurwa, nekuti kana tichitarisa yatinoti demokrasi ndo vanoita kuti ive neyatinoti transparency.
Mupepeti mukuru webepanhau reZimbabwe Morning Post iro rinoburitsa nhau padandemutande reinternet vaElias Mambo vanoti mitemo yekutora nhau haina kusununguka muZimbabwe.
Vanhu kutora nhau vangave vakasununguka zvavo, hatisi kunyanya kuona kumbunyikidziwa kuripo. Asi isu sevatori venhau tinoti tinoda kuti mitemo inodzivirira kutorwa kwenhau ibviswe zvachose, kwete kungotaurwa nemashoko.
Mashoko aya atsinirwawo nasachigaro webhoard resangano revoluntary media council of Zimbabwe vaAlec Muchade Hama, avo vati vatori venhau vanofanira kubvumidzwa kushanda vachizvidzoreredza voga.
Isisi tanga tatizo kunofanira kuve kune freedom of the press and the freedom of the media, nekuti majournalisti aite mabasa ravo zviri free. Saka izvine zvichireva kuti chii, vanofanira kuregwa vachinyora zvavanoda, basi zviri zvechokwadi nenyaya yekuti izvo manyepo awandisa. Saka majournalist nevanhu vanoita zvemedia even nehurumende chaiyo inofanira kubatsira vanhu kuti vaudzwe chokwadi chisina manyepo akanyanya mukati. Nevanhuvo vanofanira kuve noruzivo rwokuti izvo vaone kuti izvi zvanyorwa izvi ichokwadi here kana kuti zvimanyepo. Saka unofanira kuve kune nzira dzinodzidziswa vanhu kuti vakwanise kuona kuti izvi zvanyorwa ndezvechokwadi, izvi ndezvekunyepa.
Tabvunza vamambo kuti vanoita sei kuti vaburitse nhau dzechokwadi.
Mutemo watakazvipa isu kuZimbabwe Morning Post ndeyekuti nhau dzisati dzatenderedzewa, vanhu vasati varatidzwa munyika, tione kuti umwe neumwe wemaeditors ari kuverenga uyezve ari kubvumirana nezviripo, uyezve munhau dzatinoita kubudisa tinoda kuona kuti vanhu vatinoti mareporters vanyo vatati venhau vedu vataura here nevanhu vari munhau dzavo.
Ko vanenge vanyora mashoko ekunyepa vanoitwa sei? Tabvunza vamuchade Hama.
Ni ndikanyora cheo nhema ndinofanira kuzonyora ndichikumbira ruregerero kana kuti ndichipuwa mapoints okuti aiwa wadai wombomisawo kuti unyore, nezvimwe zvirango zvokuzvipa ziri zvekuzomanikidzwa nehurumende zviya zvekunzi ukadai tokusunga tokuisa mudhiri tokuisa kudai.
Tabvunzawo vamangwana kuti chii chiri kuitwa nehurumende kuvandudza mitemo inonzi iri kumbunyikidza vatori venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA.
Mitemo haisi kunonoka kuvandudzwa. Hatidi kungomhanya zvisina kana neshumo yose. Sekutaura kwandakaita kuti paya takaenda kunyanga kubva musi wa21 March kusvika musi wa25 tichinonyora. Saka iye zvino izvi mabhiri atakanonyora akadaro ari matatu ari kukwenenzverwa.
Zimbabwe inonzi nesangano reReporters Without Borders iri pachidanho chezana nemakumi maviri nemanomwe panyika zana nemakumi masere panyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndinoti moswera zvakanaka.